kune imwe nyika iri kure kure kwaive nomumwe murume nemukadzi wake. Saka rimwe zuva mukadzi akati izvo, ndoda kumboti timboshanyira vabereki vangu ndavasuwa. Zvikabva zvanzi nemurume, hapana chakaipa, gadzirirai tigoenda mangwana. Saka vakagadzirira havo ndokumuka.
Amai muberengwavo vakaberekerwa kuZhombe mudunhu reMidlands makore makumi mashanu nematanhatu apfuura vanoti chido chavo chekufadza vana nengano ndicho chakaita kuti vatange kunyora mabhuku vachikurudzirwavo nemukoma wemurume wavo pamwe nemurume wavo.
Ndingati ndiri munhu anofarira kutaura nyaya ngano, saka ndaifarira hangu kuti ndakagara nevana manheru ndovaudza nyaya dzakasiyana siyana kunyanya ngano. Saka baba mukuru vangu mukoma wemurume wangu akazoti, madii kunyora mabhuku, munotaura ngano dzinonakidza kwazvo. Handina kuzvisa hangu mumusoro nguva iyoyo. Asi ndakazongoti muna 2016 ndokufunga kuti zvairehwa nabamukuru zviya, rega ndimbozviedza ndokunyora bhuku rangu rekutanga rechirungu.
Vanoti mabhuku avo maviri ekutanga anoti A Means to an End nerimwe rinonzi Such is Life akanyorwa nechirungu ndokutsikiswa nekambani yekuamerica ine mukurumbira mukutsikisa yeAmazon. Sezvo kuverenga kuchipa vanhu masimba, amai mberengo avo vanova mudzidzisi pachikoro cheAunao International Primary School muHaboroni vaudza Studio 7 parunare kuti vakatangawo kunyora mabhuku nerurimi rwaamai kuitira kukurudzira madzimai nevamwe vanorarama muurombo.
Ndaida kuratidza kuti zvokero ukashungurudzwa sei haufaniri kurega kutevera zvinoda mwoyo wako. Saka madzimai aya aishungurudzwa aizoonekwa achibudirira shure mekunge vazviudza kuti nani ndinoda kuitei.
Pari zvino amai muberengo vanyora mabhuku kumatatu nerurimi rwechishona asi rimwe chete rinonzi Ndoziya nenzara ndiro rakatsikiswa pari zvino. Amai muberengo ava nevanasikana vana nevazukurusikana vaviri vanoti vanhu vazhinji kunyanya madzimai vanopererwa netariro kana vachirarama upenyu hwekunhonga svosve nemuromo vachiti shwiro yavo kuwana mabhuku ava achishandira upenyu hwevanhu ava. Imwe nyanzvi munyaya dzekunyorwa kwemabhuku yechishanda semutori wenhau mubotswana muzvare George Kura vanoti bhuku rinonzi Ndoziya nenzara rinoburitsa pachena kuti nhamo yapfunya chisero munyika yave kupa kuti vakawanda vararame newakumukwaku.
Ndinoti rungano urwu runotidzidzisa kuti nguva dzose tisati tatora matanho tinofanirwa kumbonzwisisa kuti nyaya iyi iri kufamba sei, uyezve tinzwisise kuti kana ndikaita zvakati medzisiro yacho chii.
Amai muberengo vanoti chisho chavo kukurudzira vakawanda kuti vatange tsika yekuverenga mabhuku.
Paivepo nomumwe mukomana akazvarwa nemuswe, saka muswe wake waikurawo iye paanenge achikura iwo uchikurawo. Saka
ndapambiri dan Studio 7 ndiri muFrancis Town muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Angasvika zera rokuda kuroora vasikana, hapana aida chekuita naye. Saka zvakamushungurudza zvakanyanya ndokubva